Makuku haya akaitwa ni Zuru Maneru ku Jose Adolfo Pineda Arena Mugutare San Salvador ku El Salvador. Vakawenda vachikorokoteza uchara kadenga ya kamera Zimbabwe kumakuku haya Brooke Brack Jackson nekupinda kumakuku ya Miss Universe a Voice for Change competition ari umwe wegumi vepamusoro. Muimbi wekuAmerica nemukurumbira pasi rose John Legend ndiye akavhura chirongwa chegore rino achiimba nziyo dzake dzemusambo wakanyorovera vakawanda vachifarira kambo kake kanonzi All of Me. Makwikwi aya akapindwa netsvara kadenga dzinosvika makumi masere neina kana kuti 84 uye ndeke kutanga munhoroondo yeMiss Universe kuti madzimai vakaroorwa pamwe nevakabereka vapinde mumakwikwi aya. Maria Camila Montanesi weku Colombia na Michelle Cohn weku Guatemala ndiwo madzimai akaroorwa ane vana ekutanga kupinda makwikwi aya. Ukuwo Ricky Valerie Colley weku Netherlands na Marina Machet weku Portugal ndiwo madzimai echipiri nechitatu akachinja kubva kuvanhurume kana kuti transgender women mushure ma Angela Pons kupindawo mumakwikwi aya. Mumwe wevari kukorokoteza Brooke Brack Jackson nekusimudza mureza weZimbabwe mumakwikwi aya ndimuzvare Brita Masale Tolini vaimbove tsvara kadenga yeMiss Universe muna 1999 pamwe netsvara kadenga yechikamu chekutanga chechirongwa cheMiss Malaika International mugore ra 2001 avo vati Brooke akaita zvinomwisa mvura kwenyika yedu.
Ndoda kutonga nekuti makorokoto kuna Brooke Brack Jackson nekukwanisa kupinda mutop 10 nekusimudzira senyika yeZimbabwe kuti akwanise kupinda ipapo hazvinyore sezvo tava nenguva yakareba tisingakwikwidzi mupajendi iyi.
Mupepeti mukuru wenhau dzezvemitambo tsika nemagariro kubepa naure The Herald vatapadzwa zvimoyo vanoti Brooke akadadisa uye kupinda mutop 10 kumakwikwi eVoice for Change kwaakaita hazvisi nyore. Vanongora nhau dzezvemitambo vachitungamira sangano reAirground Africa vaplot mako vakorokotedza Brooke vachiti zvaakaita zvinoratidza kuti Zimbabwe ine zvipo zvakawanda zvinoda kutsigirwa.
Congratulations to Miss Brooke, Miss Universe Zimbabwe, for representing the country as
a... Makorokoto makuru kuna Miss Universe vedu Brooke nekumiririra nyika yedu kumakwikwi aya. Izvi zvinodadisa uye zvinoratidza kuti Zimbabwe ine zvipo zvakawanda zvinoda kutsigirwa.
Vanotungamira sangano redendere Arts Trust amai Gertrude Pfumayaramba vanoti vanofara zvikuru nebasa guru rakaitwa naBrooke vachiti anofanirwa kuramba achisimudza mureza weZimbabwe muchikamu ichi.
Ndoda kungomukurudzira kuti arambe achimiririra Zimbabwe, arambe achisimudzira flag yedu yeZimbabwe achiita basa rakanaka.
Tsvara kadenga yakatora mukombe weMiss Albinism Zimbabwe mugore ra 2018 muzvare Sithembiso Mutukura vanoti Brooke akaratidza kuti Zimbabwe yadzoka kumakwikwi aya zvine mutsindo kunyange hazvo yakambosiya kwemakore akawanda.
Nekuti pamwe kunyoko senyika akasiya signature yekuratidza kuti Zimbabwe yadzoka mumakundano eMiss Universe.
Pare zvino mutungamiri wenyika yeEl Salvador vaNayib Bukele vanoti vanofara chose nekusarudzwa kwenyika yavo kuti iitirwe makwikwi aya gore rino izvo zvavati zvichasimudzira mabhizimusi. Mukuru wesangano reMiss Universe pasi rose avo vave kusiya basa iri amai Paula Shugart vazivisa kuti kutanga kwegore rinouya chirongwa ichi chichapa madzimai ose mukana uyu pasingatariswe mazera. America ndiyo ine tsvara kadenga dzakawanda dzakatora mukombe uyu kubva zvakavambwa chirongwa cheMiss Universe. Brooke Brack Jackson ndiye muchena wekutanga chizvarwa cheZimbabwe kusimudza mureza wenyika kumakwikwi aya chero hazvo vamwe vakamboratidza kusafara kuti akasarudzwa kuva Miss Universe ari muchena pamberi pedzimwe tsvara kadenga dzechitema munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu.